Ndinorombo nezvaitika izvozvo nokuti kana njodzi dzakadai chitikara mumigwagwa zvinenge zvichikonzera kuti ndisaminitsa migwagwa ndinenge ndichishaya kuti zvakonzerwa nei kuti zviite zvinhu zvakafanana neizvi. Asi chiripo ndechokutiwo tinokurudzira zvikuru samadhiraivha edu kuti dai vagona kuziva kuti vanenge vakatakura upenyu hwavanhu vakwanisirwe kudhiraivha mumugwagwa zvakanaka, nokuti pane zvandanzwa inenge yakangoita sehuman error yemotikari mbiri dzichisangana. Saka izvozvo zvinenge zviratidza kuti madhiraivha edu naiwo havasi kugona kukoshesa upenyu hwevanhu pakufamba kwavanoita. Uye tinenge tichikurudzira zvakanyanya kuti mazimotikari mahombe aya makuru aya asafamba usiku. Tataura nechikare kuti havakwanisi kuti vafambe kuchakachena, asi vanhu vokoda havateereri.
Asi vamwewo vari kugunun'una Honorable Gumbo kuti hurumende iri kutadza kugadzira migwagwa, nekudaro ndo saka njodzi dzanyanyisa zvikuru seiwo mugwagwa iwoyu waitikira njodzi uyu.
Handifungi kuti zvinganzi icho ndo yava nyaya yekuti hurumende yatadza kugadzira migwagwa, nokuti iyoyo nzvimbo yamuri kutaura paita accident inzvimbo inenge ichitema nomugwagwa wagara uri mukuru unoenda uri pakati pebhajibhiji neHarare. Hauna chimwe chakanyanyisa kushata. Mapotolo anga arimo ese takagadzira, ndakatofamba nawo inini nomusomusondo ndakadhiraivha nzvimbo yachona iyoyo yaita accident. Zvinofambika zvakanaka hongu, ichokwadi migwagwa yedu haina kufamba zvakanaka, yakakanganisa nemvura yakawandisa iyi. Hurumende inoita zvairi kugona kuti igadzirise mugwagwa uyo. Uyoyo wacho waita accident, kunzvimbo yacho yaita accident iyoyo ndo yatanga takatonyorera kuti pakupera kwemwedzi unoyu ndopari tiri kunoita ground breaking yokuti tikwanise kutangisa kugadzirira mugwagwa uchiitwa dualization.